manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 26/2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mukateerera zvakaurwa nemasangano evarairi, pane mamwe abuda achipururudza kuti gavhumendi yagona. Tisi kwete hatichachapururudza, tiri kungotaura kuti 76% yakataurwa nehurumende imari ishoma. Kureva kuti kana ndikaonekwa ndinzapendeka 76%, ndiye ndiri munhu ari kutorwara.
Vamwe vashandi vehurumende voramba kutambira mari yavakawedzerwa.
Tiri kuvimba nekunamata zvikuru kuti vanozvionawo havo zvakakodzera nekuti muhomwe medu mazuva ano zvechokwadi zvinhu zvakaoma. Saka ndakamirira kuti ndinzwe mangwana masikati kuti vanenge vabvuma here.
Asi hurumende inoti ine chivimbo chekuti vashandi vakawanda vachatambira mari yavakapiwa sezvo naiyo hurumende iri panyangadza mushore. Paramende yofumura uori unotyisa unonzi uri kuitwa mubazi rezvemari nekuRBZ. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vopedza gore vatora mhiko yekutungamira nyika paine maonero akasiyana pautungamiri hwavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zvinenge zvaramba zvakaita manyamamire nerongo pakati pehurumende nevashandi vayo panyaya dzemari dzavari kutambiriswa. Nhasi masangano ose anomirira varayiridzi asangana nevamiriri vebazi rezvedzidzo pamwe neveboka reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC kuti vazeye nezvemari dzinofanirwa kubhadharwa varayiridzi vachanyoresa kana kumaka bvunzo dzegore rino. Izvi zvinotevera yambiro yakapiwa nevarayiridzi yekuti havasi kuzonyoresa bvunzo kana mari dzavanobhadharwa dzisina kutariswa. Masangano evarayiridzi anoti rePTUZ nereATUZ ari kurambawo zvakare kutambira zvikamu 96 zvakaiswa patafura nehurumende kuwedzera mari yavanotambira. Sangano reApex Council rutarisirwa kusangana nehurumende mangwana kuti vapete nhaurirano dzemihoro yevashandi ava. Sangano rinomirira vashandi vemuzvipatara kusanganisira vana chiremba navana mukoti reHealth Apex Council rarambawo kutambira mari dzemihoro dzakawedzerwa nehurumende idzi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe kuti tinzwe zvizhinji.
Pangati nemusangano wanga uri pakati pemasangano anomirira varayiridzi, Ministry of Education pamwe chete neZimbabwe Examination Council, ZIMSEC. Tangati tichikurukura kuti maexams ari kubatwa sei, varayiridzi vacha zvitemo zvavo zviri kubatwa sei pakumaka, pakuinzidzirira nepakubhadharana kwacho nemaconditions emararamiro avo pavanenge vachiita basa iroro. Taita musangano unonga kwezvinhambo maawa anokwanaita mairi nehafu. Tapedza izvozvi ende tabuda nezvinhu zvinoratidza kuti pamwe munhu nhaurirano dzedu dziri kubatsira nekuti chokwadi ndechekuti zvabuda pachena kuti zvitemo zvedu zvokuti varayiridzi vabhadharwe basa ravanenge vaita kuinvigilation hatingatiwo masector specific alliances. Zvinhu zvataona kuti public service commission yakazvitora zvanzi zvakaendeswa kufinance zvozobvavo zvoenda kucabinet asi mafigures haasati avapo hawo. Asi pachirungu vanoti pane principle neagreement yekuti izvinhu izvi zvinenge zvizofanira kunge zvichiitwa. Yosanga chiri chitemo chedu chatanga tatora position yekuti kana pasina kubudirira nyaya iyi gore narinyore paexam.
Tiri kunzwawo kuti mamwe masangano evashandi vehurumende vari kuramba kutambira mari inonzi yakaiswa patafura svondo rapera nehurumende inoita 76%. Imi semasangano evarayiridzi makamirawo papi inyaya yamambokurukurawo here?
Mukateerera zvakaurwa nemasangano evarayiridzi pane mama abuda achipururudza kuti government yagona isu kwete hatichatapururudza tirikungotaura kuti 76% yakataurwa nehurumende imari shoma nekuti katarisa zviri kuitika paground chikafu chakwira marentals akwira matoges akwira peturu yakwira nemapeceleges ari pakati pe500 nema600% kureva izvo kuti kana ndikaonekwa ndinzapendera 76% ndena ndiri munhu ari kutorwara kaarasapfungwa
imi sesangano rep2uz muri kuda zvikamu zvingani
takataura isu kuti ngavatipe $450 yataitambira muna 2017 woita rechinda bank rate votipawo mari iyoyo wongotadzwa kuti zvinhu zvakaomera nyika asi kana kuda kugadzirisa problem vanotipawo mari yekuti nesuwo tine mhuri dzedu nevakadzi vedu tokwanisa kurarama
avo vanga vari munyori wesangano rep2uz varaymond majongwe vachitaura vari parunhare muharare najonga kandibiri westudio 7 asi gurukota rinoona nezvevashandi vehurumende dr sekai nzenza vanoti vane chivimbo chekuti vashandi vachatambira mari yavakawedzerwa nekuti hurumende yakatoomerwawo nezvinhu
takagara pasi government nemawekers musi wechina nguva yakareba chaizvo isu muna july takanga tambopa 50% yesalary yemunhu wega wega and before that kubva january kuzosvika muna july tanga tichingowedzera atinotiwo macushioning allowance asi nekukwira kuri kuita zvinhu takanzwa kugunun'una kunoita vashandi kuti zvechokwadi zvinhu zviri kudhura hapana zvisiri kumbodhura zvese zviri kudhura zvichiomera zvikuru vashandi saka pakutaurirana kwedu takazosvika isu segovernment kuti aiwa tateerera tateereresa ini ndanga ndichitaurawo navamuturi vakabatawo mweya mumari kusvika tazoti taakuvapa 76% yesalary yavo yavari kugamushira iye zvino zvichireva kuti kana uri pabasa uine title yavanoti general hand kana kuti uchiita basa rekuclina mari yako inofanirwa kunge iri 1023 pamwedzi before that tinoziva kuti yanga iri kana kuma 400 here kana kuma 500 saka apa takanyatsonzwisisa kuti nekudhura kuita zvinhu transport chikafu cooking oil salt sugar sipo zvese zvakakwira saka takati 76% ndinoona iri nani
ko vashandi vari kutiko kudii nemari yamakavapai semanzwiro amuri kuitawo
vakamirira vashandi vana mai Alexander nevamwewo vakati zvamataura tazvinzwa hatizive kuti vashandi vachazvigamushira here kana kuti havazvigamutiri saka mangwana vachasangana vashandi pachavo vonyatsoongorora kuti zvatatora muhomwezvi segovernment tichivapa vanobvumirana nazvo here kana kuti kwete saka ini sekuonawo kwangu ndiri kuvimba nekunamata zvikuru kuti vanozvionawo havo zvakakodzera nekuti muhomwe medu mazuva ano zvechokwadi zvinhu zvakaoma saka ndakamirira kuti ndinzwe mangwana masikati kuti vanenge vabvuma here zvabva muhomwe yegovernment pakuvawedzera
gurukota rinoona nezvevashandi vehurumende dr sekai nzenza vachitaura vari parunare muharare komiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemari nhasi yange ichibvunzurudza bazi rezveupfumi nemafambisirwo emari dzehurumende apo pabuda mashoko ekuti mabhiriyoni nemabhiriyoni akawanda haana kufambiswa zvakanaka makore maviri apfuura sachigaro wekomiti iyi vatendai biti vemdc vanga vachitatsurana nemukuru wezvekufambiswa kwemari mubazi rezvemari iri vazvine chimwe rovinga churu avo vange vongokakama vachitadza kupindura mubvunzo wekuti sei vakasungirira mari pagumbo rengwe sezvo vange vasingakwanise kutaura kuti ndiani akapiwa dzimwe mari dzacho mari dzakawanda dzinonzi dzaienda kuchirongwa chehurumende chekurima checommand agriculture asi pasina kuziva kuti ndiani aipiwa mari yacho. Hatina kukwanisa kubata vachuru kana governor weRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe divi ravo asi tabata vabiti.
Tirikuvhunduka nezvatiri kuona kudhara Ministry of Finance ndoyaichengetedza mari dzenyika. Patatina namai Judith Madzorera vari accountant general mari yaisabuda pabhati zvako mazano zvinotyisa and everyday yatinosangana tirikutowana zvimwe zvinyowani. So nhasi tadzidza kuti muna 2017 kwakadyiwa 2.7 billion. Of that 2.7, 2.16 yakadyiwa through the Reserve Bank of Zimbabwe. Muna 2018 kwakadyiwa 3.3 billion. Of that 3.3 billion, 1.5 yakadyiwa through the Reserve Bank. Zviri kunze kwebudget, zviri kunze kwePublic Finance Management Act. Tazozivawo kuti tine state capture kuno kuda tagwire nesekunda yake vakabhadharwa mari inopfuura 1 billion dollars. Kwozoita imwe kambani yatatadza kunzwisisa yavatina kutaura kuti yavazobvuma iyo through accountant general kuti it's a funeral parlor yakapiwa mari inoita iyo 400 million. Yeti tine makambani anotyisa emafertilizer akafanana na Windmill, akafanana na Zimbabwe Fertilizer Company ZFC, ana Sebo Chemical, ana Zimfos vadono huko, asi mabriefcase company. How do you give a funeral parlor mari inopfuura 400 million? Asi vanasedzwa vachitaya zvekuita. So hungori huya hunotyisa and hungori uyu hwatikatyamadza because hwakuitwa through the Ministry of Finance, whereas in the past Ministry of Finance ndoyaitokakatana nematsotsi. I remember ndichiri Ministry of Finance in rimwe gore vaida kunditengera BlackBerry phone. Takazongosiya because bureaucracy yatakawanda, masystem akasiwa nemabritish akasimba, but zvaondomoka. Chaora chini.
Saka sei komiti yeparamende muchaita sei kuti muone kuti mari idzi dzadzoserwa sezvo dziri mari dzemitero yevanhu?
Chekutanga ndechekuti isu basa redu kuburitsa chokwadi, we are in oversight. Deni vanhu vamwe manje ndovakuempaiwa nezvatiri kuita, vanosanganisa Zimbabwe Anti Corruption Commission, vanosanganisa parliament yacho, vanosanganisa Zimbabwe Republic Police, vanosanganisa mavotawo because mavota ane right of recall.
Sachigaro wekomitii inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende vatendai biti vachitaura vari parunare muHarare. Nhasi kwapera gore kubva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora mhiko yekuti vatungamire nyika kwemakore mashanu mushure mesarudzo dzakaramba kutambirwa nebato guru rinopikisa reMDC Alliance richiti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Asi dare repamusorosoro reConstitutional Court rakati MDC yainge isina humbo wakati tsvikiti wekuti sarudzo dzainge dzabirirwa. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International nhasi raburitsa mashoko kuvatori venhau richiti hurumende yavamunangagwa iri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Amnesty International inotiwo kunze kwekukundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi, hurumende iri kumbunyikidza vanhu zvakanyanya nekuvarambidza kuratidzira ichingoshandisa nzira dzimwe chete nedzaishandiswa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Sangano iri rinotiwo apo vamunangagwa vopinda mune rimwe gore vachitungamira, uyu mukana wekuona kuti hurumende yavo yaremekedza kodzero dzevanhu. Asi mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati vamunangagwa vakwanisa kuita zvinhu zvakawanda.
Pane zvinhu zvakawanda zvaitwa naPresident Mnangagwa kubva vachipinda kuva mutungamiriri wenyika. Chekutanga chiri chekudzikisa mari inoshandiswa nehurumende pakuita mabasa ayo akasiyana-siyana. Mukatarisa kumasure tangati ne yatinotiyo budget deficit. Saka ndo chinhu chikuru chaita kuti ikonomi yedu ichitanga manje kutanga kuti ichiratidza kuti yaane gwara, yaane tarisiro yekunge ikonomi iyoyo ichizenge ichikura, ichizenge ichizvimirira yoga, ichizenge ichikwanisa kusapota mabasa, ichizenge ichikwanisa kusapota maindastri kuti amuke akanga avharwa, ichigona zvakare kugadzira infrastructure. Saka zvese zviri kuitwa pane pasi pechirongwa chinonzi icho Transitional Stabilization Program takatarisa zvakare pakuti zvana kwatiri kuita nedzimwe nyika taona zvakare kuti hurumende yamunangagwa panguva ino yatava tatoita mabinational commissions nedzimwe nyika dzinodarika 5 or 6 dzinosanganisira vana South Africa vana Botswana nedzimwe dzakadaro tatagara nadzo pasi tichitarisa kuona kuti ndepapi patingabatsirana kuti ikonomi dzedu dzikure ndepapi patingabatsirwa isu senyika yanga iri kumasure kuti ikonomi yedu iende mberi saka tiri kuzoona izvo kuti mabinational commissions iwayo atoseta president kudhara atoseta groundwork yekuti patiri kuenda kumberi taakuziva kuti nenyika yakati tichadzidzana pakati nenyika yakati tichadzidzana pakati
asika vamwe vakaita sana Amnesty International Dr. Mutodi vari kuchema-chema kuti nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dzinenge dzakutonyanya pasi pavamunangagwa
taona panyaya dzekodzero dzevanhu ndinofunga tine mitemo yanga ichionekwa kuti mitemo iyi inodzvinyirira yakafanana neaccess to information the protection of privacy act iyo mitemo iri kubviswa tiri kuti tiri kubvisa anonzi mabad laws pachiiswa mitemo inofambirana nezviri kuitika pasi rose
muteedzeri wegurukota ari zvekuburitswa kwemashoko vaenergy mutodi vari parunare muharare sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo mutauriri webato rinopikisa remdc vadaniel fortune molokela kuti tinzwewo maonero avo panyaya yeutungamiri hwavamunangagwa
semaonero edu zvinhu zvatoita from bad to worse saka hapana chinhu chaiye chiri kufamba nyika yese vanhu vatotambura gore racho riri kutoita kutoremera munhu wese saka vamunangagwa basa vari kukonerwa shuwa
chii chamuri kuti vakonewa apa muri kutarisa zvinhu zvipi
tichitarisa paupfumi hwenyika zvinhu zvakutoita bad to worse tichitarisa mafuel queues achiripo electricity load shedding water rationing high unemployment masalaries akato luza dzari kudhara saka zvakawanda totaura nezvekodzero dzevanhu mahuman rights zvaabed manje zvaawese tichitarisa kutsvanyirira kwevanhu muzimbabwe saka zvakawanda zviri kuita zviri kuratidza kuti zimbabwe harisina remangwana rakanaka upenyu hwakutorema hwakutogwadza saka dai zvichibvira dai vamunangagwa vatosiya basa nhasi dzose
asika ivo vari kuti imi vanopikisa muri kunyepa kuti muri kupambwa nekuitwa kafira mberi nevanhu vasingazivikanwe muri imi muri kuzviita munoti kudini mashoko aya vari kuti nechinangwa chekuda kusvibisa zita rezimbabwe kuti irambe yakatemerwa zviramo
zvinosiririsa zvinonyadzisa kuti mukuru wenyika haasi kuziva zviri kuitika munyika ari kufunga tari kutonga vanhu vacho isusu sesamusangano remdc tiri kufungidzira kuti vari kutotumwa nevanhu ivavo vezapia ndosaka vachiramba tizviri kuitika but mafotographs ariko vanhu vachiratidzwa kuti vakatorohwa vese vana gonyeti nevanhu vakadai saka umbova wakawanda zvikuru saka zvinotonyadzisa kuti vari kuzviramba tizviri kuitika but chokwadi chokwadi zviri kutoitika
mungatiudza kuti nyaya yevamwe venyu vanga vasungwa ava yaapapi tichitarisa nyaya vachibaya
nhasi vachibaya vamira pamatare kuharare uko vakazopiwa bheiri ye400 rtgs vahonorable scala vangari kumatare kubikita uko yaitwa further remand up to 1 November
mutauriri webato rinopikisa remdc vadaniel fortune molokela vari parunare muharare sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga boka rinoongorora pamwe nekutara mitengo yemafuta ekufambisa dzimotokari rezimbabwe energy regulatory authority kana kuti zera razivisa zvakare kuti mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wakwidzwa kutanga nhasi munyika yose mitengo iyi inenge yakasiyana-siyana zvichienderana neguta rine munhu izvi zvinonzi zvichaomesera zvakanyanya vanofambisa michovha nepamwe nemabhazi kuti tinzwe zvizhinji jonga kandemiri westudio 7 abata mutauriri wesangano regreater harare association of commuter omnibus operators vacaleb dominic bepeta
chitiko ichi chiri kuitika hacho asi kutambira zvakadai zvazvitambirike zvinotorwadza zvinorwadza kuti sondo nesondo zvichingochinja iyo wanu watino takura wati mihuro yao yaka ngomira panzimechete takafana nikuwa uto una isu kutenge tukua tenga nisila patate chichinja o mariza toti mafezi za umesha nisa kukwilaji mchua kayedu nchukuti aaa zaka tumira mwita mwita
saka matoo chinjere mariza nori pirwa ni wano famba ni mchua
mariza ni wandini sadani uko wakakwana wakuti zato chinjere asi mchua wira kudara nukuti kuchinja kwa hiti kapesa kwa hiti kama sensi mashoma asi kundu unu nuna kukwiza kwa hiti kwa kukira pani dora chairo niru bondi la isa kwa msori papa saka zukuti kutokwiza huku chaito papa panduta isa kutipa katipe dora ni masi sensi achanga chwezi kwa pani ya timote maseza garari po
tiruko na wakuti rwendo runo wakwiza omi tengo wachi tarisa distance kutukenzi kwa mafuta zvino kanganisawo zvakadii urongwa hwenyu imise kutakura kwamunoita vanhu
ndikangoti pari zvino ndiko kutanga kunyatsoona kuti zvakadaro zvinoitwa zvokunzi mafuta osiyana pakuti taundi netaundi zvinoita mutengo wayo ndokutanga kwazvo kuzviona papepa zvichibva kuvamiririri vehurumende kuti ndochimiro chiripo kuti taundi netaundi zvinoita mutengo wayo wemafuta kuti ukapinda mutaundi ine mutengo wawo taundi ine mutengo wayo zvokuti kana kuti tiiti tikataundi iro toripinda tochichinja kuti feu kwa tunaita mari kutakura wani pano kubva pano kuenda apa yakuchinja nekuti mafuta achinja nekuti dhorobha iri rasiyana nekwatabva tikukazive chiomera weruzhinji zvakanyanya zvekuti kufamba kwacho vanhu vachatoomerwa apa vana vechikoro vatakuta satumashoga mupera vanenge vachidzokera kuchikoro saka vese vachaomerwa vabereki vachaomerwa kuti vadzokere vana vavo kuchikoro
sangano renyu rinongotarisa motokari dzinenge dzichifamba mukati meHarare chete here kana kuti munobatawo kunze kweHarare kana muchibata kunze kweHarare ndedzipi nzvimbo dzamunee muchienda
sangano redu rinobata hongu vatakurwa notakurwa mumadhorobha zvakafanana neHarare yacho iyoyo saka greta Harare yacho tinozopuwa yatinotidzokera pachirungu radius yaunoti 150 kilometers radius ndiyedu iyoyoyo saka tine vamwe vedu vano makombi anotobata kunana murehwa vamwe vachitosvika kunana mutoko kwese ikokoko nenzvimbo dziri mudhuze zvakaita sana marondera ana bhindura nzvimbo idzo dzese tinobata
murongi wemusangano musangano revemichovha reGreater Harare Association of Commuter Omnibus Operators vaDominic Bepeta vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7 chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muNew York Dr. Tererai Trent vapiwa riremekedzo rukuru nhasi muNew York makare apo chiumbwa chavo chebronze chaparurwa pedyo nemuzinda weRockefeller Center pamwe nevamwe vane mukurumbira vakaita samuzvina bhizimisi Oprah Winfrey vanoita zvemafirimu muzvare Nicole Kidman mutambi weMaOlympics Gabby Douglas nevamwe kuti tinzwe nezvenhoroondo yavo uye kuti zvinhu zvakamira sei kuNew York Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutori wedu wenhau Marvelous Muhlanganya uye angari pachiitiko ichi
tingati urongwa hwafamba zvakanakisisa chaizvo taona isu vakaveza zvivezwa izvi vanonzi Jilly naMark vachiwanikwa ivo vachiita chirongwa chavainge vainacho muNew York nhasi apo vaparura chivezwa chavo vachiti ivo chivezwa ichi chachakakosha nyanya chamaitirira iTrend nekuti ndivo mudzimai wekuAfrica wekutanga uyezve wekuZimbabwe wekutanga kuti awanikwe achimira pakati pemadzimai akadai savana Oprah Winfrey, Pink, Nicole Kidman, Jane Goodall, Kate Blanchett, Janet Mock, Tracy Dyson, Cheryl Strayed naGabby Douglas mutambi wemitambo uyezve kuti amaitirira iTrend basa ravo ravanoita rekubatsira veruzhinji nyanya kuhurungwe kwavanoshanda ndozvaita kuti vawanikwe vaine chivezwa chiri muno muNew York pakati peguta chaipo nhasi
ivo Dr. Trend vatambira sei ruremekedzo urwu
Dr. Tererai Trend vati ivo vanga vari kunzwa kuda kuchema vati ivo havasi kunyatsoziva kuti zviri kuitika izvi nyadenga ari kuzvibvura sei nekuti vari kuti ivo munhu akawanikwa iye achirodzwa ari mudiki asati avhazira vakawanikwa ivo vachiva nevana vanosvika ivo vana vachiri mudiki vasina kana chikoro chii chatingati O level asi vakatanga kuti vaende kunonyora O level yavo vakaita A level yavo vakazowanikwa vachiuya iko kuno kuAmerica vakadzokerazve kuenda kuchikoro saka nhasi vati ivo zviri kunyanya kuvabata pamwoyo kuti mabasa avo awanikwa achiremekedzwawo
Wataurewe Mavlas kuti Dr. Trent vanoshandira kuhurungwe. Vanenge vachiita nezvei kuhurungwe?
Dr. Trent varikuwanikwa ivo vachiita mabasa ekuvaka kana kugadzirisa zvimwe zvikoro zvemunzvimbo iyoyi yehurungwe. Dr. Trent vakawanikwa vachipiwa ivo mari nemudzimai ane mukurumbira Oprah Winfrey inosvika iyo 1.5 million makore apfuura kuti vawanikwe ivo vachibatsira mukumutsiridza zvimwe zvikoro zvemunzvimbo iyoyi yehurungwe zvanga zvisina kumira zvakanaka.
Mutori wenhau Marvelous Mhlanganya uye ari kuNew York achitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Uye musakanganwe vateereri kuti muchirongwa chedu cheLive Talk zvinenge zvichitarisa nezvekusvitsa kwavamunangagwa gore vachitungamira nyika.
Mukuru anoona nezvekugadzirwa kwemishonga mubazi rehutano, amai ropafadzai hove, vanoti Zimbabwe haisati yaita tsvagiridzo inoburitsa pachena kuti mbanje inoshanda semushonga wokurapa zvirwere zvakasiyana siyana, kunyange hazvo mbanje yava kubvumidzwa kurimwa zviri pamutemo nevanhu vanenge vapiwa maresidensi ekuita izvi. Amai hove vanoti mutemo uripo unoti mbanje iyi inotanga yaitwa mishonga yemafuta nemapiritsi yotengeserwa nyika dzine mitemo inobvumidza kushandisa mbanje semushonga kwete kuitengesa muZimbabwe.
Mutemo uri kuti kana mbanje yarimwa poitwa value addition muno, kusa exportewa mashizha asi kuti exportewe oil, kuexportewe iyo vane vapiwa malicense kana vakange vazogadzira mushonga voexporta iri mushonga vachiendesa kunyika idzodzo dzakatoita tsvakurudzo kuti inoshandiswa nenyika idzodzo dzakatokwanisa kuita tsvakurudzo dzatova nemitemo yokuti varwere vavo vanokwanisa kushandisa mishonga iyoyo.
Amai hove vanoti hurumende haisi kubvumidza munhu wese wese kuti arime mbanje sezvo ichityira kuti inoguma yoshandiswa zvisiri pamutemo. Amai hove vanoti kuti munhu apiwe residensi rokurima mbanje anofanirwa kutanga aratidza humbo hwekuti kune makambani ekunze kwenyika anoda kutenga mishonga inogadzirwa kubva mumbanje.
Tikatarisa mutemo wedu zvakare iwoyu unonzi Statutory Instrument 62 of 2018, vanopiwa malicense kuti varime vanotofanira kutaridza humbowo hwekuti vanotova nemarket yekuti vagonotengesa mushonga uyu.
Imwe nyanzvi munyaya dzembanje Dr. Zorodzai Maroveke vanoti danho rehurumende rekupa vanhu maresidensi harisi kutambirwa nevakawanda vagara vachishandisa mbanje muchivanhu semushonga unorapa. Dr. Maroveke vanoti mbanje yagara ichishandiswa munyika chirungu chisati chauya.
Pandakambosanganawo nevechivanhu havawirirani nekuti pave nemutemo wekuti asi nekuti ivo vagara vachitoshandisa mbanje ikurapa, saka vanotongoonawo semumwe wemishonga yechivanhu yavanoshandisa.
Asi Dr. Maroveke vanoti kunyange hazvo Zimbabwe iri kuomesa musoro panyaya yekuisa mitemo yembanje iyi, kune vamwe vari kutenga mishonga iyi zvisiri pamutemo, izvo zviri kupa kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda inofanirwa kunge ichivaka hupfumi hwenyika dai Zimbabwe ichibvumidza kuti mishonga iyi itengeswe munyika. Nyika dzakawanda dzakabudirira kusanganisira America dziri kushandisa mushonga unogadzirwa kubva mumbanje mukurapa marwadzo nezvimwe zvirwere zvinobata mitezo. Sangano reUS National Academies of Sciences rakatambira makore maviri apfuura kuti ichokwadi kuti mishonga inobva mumbanje inogona zvikuru kupedza marwadzo muvanhu vakuru. Kambani yeWaters Co yekuAmerica inonzi yakapa bazi reutano mushina unokosha madhora ekuAmerica zviuru mazana mashanu munguva pfupi yapfuura. Mushina uyu uchashandiswa pakugadzirwa mishonga yembanje uye mukuita ongororo yemishonga yakasiyana siyana muzimba.
Tinotenda zvikuru ropa vatereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tokusiyai muina standekile muhlanga munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.